Mutemo uyu wakaiswa mugorera 1812 pakanga paitika sakazvaitika ipapo president achinge ashayika pasina masimba angari bumbiro romutemo okupa vice president kuti akwanise kubata masimba. Saka mutemo wakaiswa uchiva ne chinangwa chokuti kana president aonekwa kuti haachakwanisi kutonga, president haachakwanisi kushandisa masimba ake zvakanaka, vice president namakurukota president vanogara pasi vowirirana kuti vice president ungatova masimba here. Saka zvinobvira pamakurukota apresident navice president, nokuti ndivo vanonyanya kuziva, vanofanira kunyanya kuziva president kuti uchiri kukwanisa here kutonga nokushandisa masimba aanenge ainawo. Saka mukuru mukuru wechitungamiro kutungamidzwa panyaya idzodzo ndivice president, nokuti vice president vanofanira kunge vachionana na president zuva nezuva, wozogarawo pasi nemakurukota apresident kuti munozviona sei zvinoitwa napresident, uchiri kukwanisa here kutonga, pane zvaaita hino. Panodiwa umboo, hapadiwi zvokungopomerana, panodiwa umboo hwokuratidza kuti president haachakwanisi kutonga. Mutemo wacho pawakanyorwa hauna kuisa zvakawanda wanda zvingakwanisa kubvisa president, zvokuti pamwe president unousimbe kana kuti president uri kunonoka kuuya kubasa. Hazvina kunge zvamboiswa imomo, zvakangoiswa kunzi president akaonekwa kuti haachakwanisi kutonga, pamwe nohwere, pamwe kuda waakungopota achingoita zvimwe zvinhu vanokungogona kubviswa. Zvabvira kuna makurukota ake navice president, vakabvumirana vozozviisa kuhouse of congress kuba representative vondozvivhotera ikoko.
Zviri nyore zvakadini kushandisa murayiro uyu, mutemo uyu?
Zvinoti remei, nokuti tikatarisa pana vaTrump izvozvi izvi, umboo chaihwo chaihwo kuti vakonewa kushandisa masimba avo hunogona kushayikwa, nokuti vanenge vachimiririrwawo namagweta avo kuti ndapapi pamavona chaipo chaipo kuti havachakwanisi kuita basa ravo, nokuti zvakaitika zvakaipa chaizvo. Mutemo unogona kushandiswa asi hazvirevi kuti unobudirira, nokuti vaTrump vanenge vaino mukana wokukwikwidzavo kuti ndiratidzei kuti ndapapi pandakonewa kushandisa masimba angu, asi kuri kuti dai vava varivo vatungamirira vanhu kuenda navo kuus capital kune zvakazondoitika izvovaidzi vakonewa, vakangoti vanhu indai ikoko vasina kunge vazotaura kuti indai muno putsa indai munopinda. Saka handi nyore namazuva asara zvekare, kuti pasara mazuva anosvika gumi namatatu chete kuti vaTrump vachibva, zvinhu zvinogona kunetsa. Asi kana mutevedzeri wavo vaMike Pence vakati ngatiindirire mberi, zvinogona kusvika pazvinosvika, zvinoenderana nokuti ivo vaTrump vazvikwikwidza here.
Nezuro vaTrump vakange vava kutaura kuvabatsiri vavo pamusoro pekuzviregerera mhosva dzese dzavakapara, munozviona seizvi?
Zvinhu zvinonetsa izvozvo kuti munhu azviregerere mhosva dzaanenge akapara iye. Handioni sokuti mutemo iwoyo vanawo chisho zvavangangoita kana vachida kuregererwa mhosva pari zvino pamazuva asara vari muhofisi mavo, ndezvokuti vanokwanisa kuti ini basa roupresident handicharikwanisi. Kana vachinge vanatsokutaurirana navice president kuti panozopinda vice president paya mazuva gumi namatatu asara iwawo, vice president ndiye unozogona kuvaregerera. Ivo pachavo havakwanisi kuzviregerera mhosva dzavakapara ivo namasimba avainawo.
Nezviro zvekare vaJoe Biden vakadoma chikwata chavo chavanoda kuti chifambise bazi rezvemutemo reJustice Department. Munofungei nevakadomwa kuva Attorney General vaMerrick Garland?
Garland munhu unenge unogona basa racho, waidiro akatombowana basa iroro nguva yavaObama asi avanozo kwanisa kuvoterwa kuseneti nokwauso representative watore basa iroro munhu uya unochonga zvisina favor mukati munhu uya usina kunge akanzi ndiwe kuparty ya marepublican kana kuparty ya mademokrat saka vatevedzeri vavo zvekare vanhu vakambotoshanda muhurumende yawa Obama vari vanhu vakanzi tinoona kuti paiswo wechidzimai wechirudzi ava maminority ava zvinova zvinhu zvitsva muhurumende yeamerica kuwana vakadzi vanokurudzirwawo ikoko kuwana maminority vanokurudzirwawo ikoko asi vanhu vaiswa mubazi iri rezvemitemo iri iye hanzvi chaizvo chaizvo dzinotozikamwa dzine mukurumbira dzine dzidzo dzozoita maskills pamwe chete neexperience inozikamwa kuti basa ravo vanoriita nomazvo saka zvinhu zvatinokurudzira chose vabhaidheri kuti varambe vakadaro pavanotsvaga vanhu vaanotonga navo